Vachamisa avo vari kushanya mudunhu iri kwemazuva matatu kusvika mangwana vati urongwa weUnited Nations hwekutuma amai Alena Johan kuzoongorora zvakadzama zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira kutungana kwembudzi vachiti zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa munyika nevagari vayo. Vachamisa vati United Nations haigone kubvisa zvirango asi vakazviisa nokudaro zviri nani kutaura navo.
Izvo donga kwangu vakutungana kwembudzi nokuti isu chatakatarisa ndechekuti nyika enda kuti igadzirwe muno muZimbabwe. Haungadi kunosvaira panze pechivanze mumba makasviba mune marara. Ngatisvairei mumba medu, totsvaira chivanze, tozotsvaira musha wese, raidhi rese. Chinodikwa kutotaurirana nevacho vakaona uroyi, kutaura neakaroya ndiye anogona kuronora. Zvinovanonesanawo nevanhingi vasingazivani neuroyi hwacho, kupedza nguva teanzounerira.
Vachamisa vati dambudziko riri munyika kusawirirana ruvengo, mhirizhonga nekutyorwa kwekodzero dzevanhu vachiti izvi zvikagadziriswa zvirango zvinobviswa.
Nokuti chinotiwisira pasi tawirirana, muvengo anobva awana mukana. Saka ngatigadzirei mavende atinawo ekusawirirana, ekuvengana, ekuzondana, emahuman rights abuses, emhirizhonga, ekusanzwisana, ekuda kungozezetesana nekunyengedzana nekubvarana kubeso. Izvozvo ngatizvigadzirise kunyika ende mberi.
Vachamisa avo vari muzuva ravo rechipiri mudunhu remashonaland west vati nhasi havana kusangana nemhirizhonga pavanga vachibvakatira nzvimbo dzehurungwe, makonde nezvimba. Vachamisa vati nyaya dziri kunyanya kubuda muvanhu inhamo yapfunya chisero muvanhu, kushayikwa kwemabasa, kuvhundutsirwa kwevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekushayikwa kwemari munyika.
Chokutanga inhamo, nhamo yashura mari, hakuna asina kubonererwa nayo. Nhamo yakamonerera madzimai, vashandi vechidiki, shaipa kwemabasa, nyanya vechipane nyaya dzikuramba ichitaurika. Nyaya yekuvhundusirwa kwevanhu nekutyizirwa hainyaya irikwe. Vanhu vanongoti hatina kusununguka, vangava vashandi vehurumende havana kusununguka, madhishe hatina kusununguka, masabhuku hatina rusununguko. Saka nyika yakasunungurwa seyakasungirirwa, hapana rugare, hapana runyararo, hapana budiriro.
Vachamisa vari kupeta rwendo rwavo mudunhu remashonaland west mangwana, apo vachashanyira Chegutu neMhondoro. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Maduku vanoti nyaya yezvirango haisi kushanda sezvo vakatemerwa zvirango vasiri kukanganiswa mararamiro avo.
Sekuona kwangu nyaya yemasanctions sezvo yanyaya iri kukurukurwa pasi rose, inyaya inodhila nemamorality issues. Dzimwe nyika dzekumavirira idzi dzinenge dzichida kuonawo kuti maZimbabweans ari kufunga sei, nekuti vanodawo kuita correct in terms yekuti zvii zviri kufungwawo nemaZimbabwe. Ndiona kuti zvechokwadi kana maZimbabwe ndazvitaura, nyika dzekumavirira dzinenge dziine pundutso yekuti vateerere, nekuti vanoda kuonawo kuti ivo zvirango zvavakatemera izvi zviri kuita impact ipi. Kwandiri yakangofanana ndingati monitoring and evaluation, vanoda kuwana feedback.
ZANU-PF inoti inotambira nemaoko ose gwaro raburitswa nenhumwa yeUnited Nations riri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.